News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mabatirwo eitwa nyaya yava job seeker api kusvibisa zita renyika. Rimwe sangano revarairidzi rezinasu rochema-chema nokuwedzerwa kwemari yechikoro ichinzi ibhadharwe nemadhora ekuAmerica. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri kuyambira kuti mabatirwo ari kuitwa nyaya yevaimbova mumiriri weZengeza West vajob seeker vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nematare nehurumende ichapa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza neyekoka munyama nenyika dzakawanda pasi rose. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ave nenguva achiti kodzero dzavasikala dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya. Vasikala nomumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole nezuro vakabatwa nemhosva yekuti vaipesvedzera vanhu kupandukira hurumende mushure mokupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. Muzvare Ali vakapondwa naPius Jamba, nhengo yeZANU-PF, akatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu. Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire pane zviri kuitika mumatare uye nyaya yavasikala haisi yezvematongero enyika.
Kana uchienda kumatare dzimhosva, enda uine tarisiro yekuti nyaya iitwe zvine nduramo. Usingatarisire kuti zvako zvaunoda zvisirizvo zviri kuenderana nyaya ndizvo zvinosungirwa kunge zvichibuda. Saka avo vari kuti matare haasi kuita vane zvavaida kuti zvinge zvichiitwa nematare, asi matare ari kuita nyaya senyaya.
Mashoko egurukota rezvematemo vaZiyambi Ziyambi. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunare kuTexas muno muAmerica.
Nyaya yati kuona yaiitika kuna vasikala inyaya yokutyora kwekodzero dzavo segweta ende uyezve semugari womuZimbabwe ane kodzero yokuita basa rake zvisina yatingati repercussions kupesekutwa. Zvatikuona zvaitika izvi zvinhu zvinopisa tsitsi ende zvekare zvinhu zvisingapi confidence muyatingati system yedu yemutemo muZimbabwe. Vasikala nyaya yavo yavari kupomerwa ndiye kuti vakarepresenta Mo Blessing Ali vasina kutya ende vachishandisawo zvekare masimba avo avanenge vakapuwa segweta. But izvi zvatikuona izvi zvokuti vasikala vanobva vabatwa nemhosva yokuti vari kunzi vakataura zvavanga vasingafanirwi kutaura zvinhu zvirungo isi yatingati madhaka mumarights edu ari muconstitution. Vasikala vane right to represent sezvandataura anyone muZimbabwe without fear and of any repercussions. Vasikala uyezve semugari womuZimbabwe vane right ye freedom of expression yokutaurawo zvavanenge vachifunga zvinova izvo zvinova zvichitsigirwawo neconstitution yedu iri muZimbabwe.
Vamasiye, takatarisa panyaya yebail ravasikala. Nyaya yekuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso yakamira sei pavari?
Pari zvino vasikala tichitaura nyaya yebail, hongu vanokwanisa kuapplya bail kuhigh court. Inenge yakunzi bail pending appeal. So nyaya yavo inenge yakunzi ikowo kuhigh court, iri nyaya yebail. But pari zvino nyaya yavo havasati yapera pangopuwa mutongo yekuti vabatwe nemhosva. Saka the next stage yaapo yanyaya yekuti vachiita yatingati sentencing. So pasentencing ndeimo procedure zvekare yekuti magweta ehurumende nemagweta avasikala vanofanirwa kuva vachipindawo mukoti zvekare vachitaurawo namagistrate kuti
gweta rinorwira kodzero dzevashandi resangano gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masiye vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevadzidzi vekumayunivhesiti reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa chikoro cheHarare Polytechnic College kumatare edzimhosva richipokana nekubhadhariswa mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica richiti uku kuchorwa kwekodzero dzevadzidzi. Vana vechikoro vari kunzi vabhadhare mari dziri pakati pezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% nezvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% nemadhora ekuAmerica, dzasara dzichizobhadharwa nemadhora muZimbabwe. Sangano iri rinoti izvi zvava kusiya vakawanda vasiri kugona kubhadhara mari idzi sezvo vabereki vavo vasiri kutambira mari dzekunze kwenyika. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAaron Murwira vanoti vabereki vanofanira kubhadhara imwe mari. Pakusiya nyaya iyi, Tavo Kanqube weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reZinasu vaEmmanuel Sitima.
Nyaya yefees inyaya yashungurudza zvisingaite muzvikoro zvepamusoro, kunyanya-nyanya kumapolytechnics nekumateachers college, iko kwatinoona vakuru vechikoro vari kuti kuvadzidzi vabhadhare mari yevabhadhare maschool fees nemari yemhiri inova iwo maus dollars. Zvinova zvinopokana nemutemo wedu womuZimbabwe nebumbiro redu remutemo unova iwo mutemo mukuru unochengetedza mwana wose ari munyika inoyezi. So zvinhu zvatibata isu seboka huru rinomirira vadzidzi muZimbabwe, ndosaka maona tiri kuita ruzha maringe nenyaya iyoyo kuti pange paine kugadziriswa, sezvo vabereki vedu vanova ndivo vashandi vehurumende, vanova ndivo mavhenda vanotengesa mumugwagwa, vanova ndivo vashandi vomudzimba, havakwanise kunge vachibhadharwa mungavo wavo nemari yemhiri.
Makamboedza kutaura nevakuru vezvikoro here? Vari kuti kudii?
Tinotenda mukutaurirana nemukunzwanana nenhaurirano, yatingatiwo pachirungu engagement. So takange tatraya zvikurusa kuti tinge tichitaura nevakuru vezvikoro, tichitaura even nevakuru vanoona nevakuru vebazi rezvedzidzo yemhando yepamusoro, kuti pave nekunzwanana kuti sei vari kuti ivo vadzidzi vange vachibhadhara maschool fees avo, vachibhadhara accommodation fees yavo nemari yemhiri. Izvo zvinova zvisina kunge zvichibudirira nekuda kwokuti vakuru vari kutitonga muzvikoro zvedu zvemhando yepamusoro vakuru vane humbindi ndoga, vanhu vakagadzwa noti nekuda kwounyanzvi hwekuti vanogona basa iroro, but nekuda kwokuti vanosapota bato riri kutitonga muZimbabwe.
Ndeapi matano amuchatora kuti nyaya iyi igadziriswe?
Pari zvino tichiri kuzama kuti tikwanise kutaura nevakuru vechikoro, kunyange zvazvo vari kuti kushira kure. Tatsaya zvakare kuenda kumatare edzimhosva tovange vachiongorora sezvo tiri kutenda kuti zvirikuitwa izvi nezvikoro izvi zvepamusoro zviropokana nebumbiro remutemo weZimbabwe. Taenda kutaendesa harefoni kumataredzi mhosva kuti nyaya inge ichiongororwa nevatongi vanova vachatipa way forward toziva kuti toenderera mberi sei nenyaya iyi.
Vange vari vaEmmanuel Stima, mutungamiri weZinasu, vange vari parunare muHarare naTaboka Nqube weStudio 7. Mushandira pamwe wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA uchabatsira kuunza shanduko inodiwa munyika munyaya dzezvemutemo inobata sarudzo, ichibatsirawo zvakare kupedza kakava ragara rinosimuka pose paitwa sarudzo munyika. Zvondo rapera, mapato makumi maviri nemashanu anopikisa kusanganisira mamwe asina kupinda musarudzo dzegore rapera anosanganisa reMDC achinyorerana chibvumirano chemushandira wekuunza shanduko mune zvitemo inobata sarudzo. Mamwe matao ari munera anosanganisa LEAD inotungamirwa namuzvare Linda Masarira neForest Party. Mutungamiri weMDC vamonzora ndivo vakasarudzwa kuti vave mutauriri weNERA. Asi mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change nemamwe anopikisa haasi mumubatanidzwa uyu. Mubatanidzwa weNERA wakatanga muna 2016 nechinangwa chekugadzirisa kuterama kwenhandare yesarudzo munyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC yava munzora. Vachengetai guta kuti tinzwe zvizhinji.
Sekuziva kwenyu, takabva musarudzo dza 2023 tine matambudziko atinawo maringe nedelimitation yakashandiswa, maringe neamwe mareforms akafanana nana diaspora vote nezvimwe zviri nechekuita mumabatirwo esarudzo kuti yakajeka here, inogamuchirikika here, vanhu vari kusarudza utungamiri hwavanoda here vasina kumbunyikidzwa. Muzvinapembe munhau dzesarudzo ZEC iri kubata pembe zvisina tsvete here. Zvese izvozvo nezvimwe zvinangwa zvakakurukurwa uye nekusarudzwa kwakazoitwa utungamiriri hwebandiko irori hunosanganisira vaDouglas Monzora vakasarudzwa ivo semutauriri webandiko irori reNERA. Asi kuno vamwe vatungamiri vemamwe mapato vakanga varipo vakasarudzwawo vachipuwa zvinzvimbo, savana Dr. Shumba vakapuwa chinzvimbo cheyouth vechidiki, Policy and Research yakapuwa vankomo mutungamiri weZapu, Women's Affairs yakapuwa vaLucia Mativenga vePDP, muzvare Linda Masarira vakapuwa Legal Portfolio inoona nezvemitemo, International Engagements ikapuwa vaProfessor Kasia Muru.
Chii chamungati chakakoshera NERA kuvana veZimbabwe? Tichiona kuti mibatanidzwa iyi kune mumwe yakada kudaro yakaita sePollard iri kunzi nevanhu haina zvikuru zvairi kuburisa.
NERA harisi bandiko rangonyuka risina nhoroondo. Yakaumbwa mushure mekunge musangano weMDC pasi peutungamiri hwavaMorgan Tsvangirai Mushakabvu. Takatanga tichiti no reforms, no elections. Tikazoona kuti aiwa iyi hondo iyi haisi yebato reMDC yoga. Inoda kuti vana veZimbabwe tiite chirwirangwe, tigone kuzvisunungura, tisarudze utungamiri hwakakodzerana nesu hwatinenge tichida isusu sevana veZimbabwe. Tikati aiwa ngatichiiti National Elections Reform Agenda NERA. Yakubata mamwe mapato akasiyana siyana. Musi weSaturday iri kuteera ndopa tichazononga tiri kublawayo tichizadzisa kuti vaya vakanga vasipo kunyanya mapato ari ku divire kumatebeleland nevamwe vakanga vari kumanyika lenda havana kukwanisa kuuya saka vese ivavo mapato iwayo anosanganisira mapato 10 achauya kuti azoisawo masignature avo vachitenderana nechirangano chiripo
kune vamwe vanoti mebatanzwa yakaita saiwo iwenye wenera uyu hauna kwaunosvika kana bato reCCC inotungamirwa naNelson Chamisa risimo munoti
nhau iyi haisi nhau yekuti ine bato rimwe chete rayakanangana naro kana kuti mamwe mapato anosarudzwa mamwe achisara takatumira hoka kumapato ose ari munyika ino asi takatarisira kuti kana tasangana pamwe chete tichazoenda neizwi rimwe chete nekuti rume rimwe harikombichuru tichaenda neizwi rimwe chete totaura nhau yedu tiine chinangwa chekuti tikurukurirane sevana vanyamunhu kana kuti yatiri kuti dialogue nehurumende iripo yeZANU-PF.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC yava munzora vachenge taguta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvimwe nyanzvi mune zvekubudirira dziri kuti Zimbabwe iri kusarira sure zvakanyanya munyaya yokufambisa zvirongwa zvebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals kana kuti SDGs. Zvirongwa izvi zvakatarwa nesangano reUnited Nations kuti zvibatsire mukusimudzira upfumi nemagariro evanhu kusanganisira kudzikisa urombo, kusimudzira kurimwa nezvekudya zvinovaka muviri, kuenzaniswa kwevarume nevakadzi nezvimwe. Asi mumusangano wakaitwa paChinoyi University of Technology Shondorino, dzimwe nyanzvi dzinoongorora mafambisirwo ari kuita chirongwa ichi dzinoti Zimbabwe iri kuomerwa nekuwanisa vanhu utano hwakanaka, dzidzo yakanaka, kuenzanisa varume nevakadzi, kuwanisa vanhu mvura yakachena nezvimwe. Nyanzvi mune zveupfumi hwekuburikira kana kuti Development Economics uye vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti zvichatora nguva kuti Zimbabwe ikwanise kutanga kuita zvinhu izvi, vachiti hurumende haina mari.
Iyo yatinotiyo Sustainable Development Goals or SDG 2030 yakabva pane yataimboti Millennium Development Goals 2015 oro MDG 2015. Izvi zvinhu zvakawiriranwa nenyika dzese dzepasi rese under United Nations. Nyika dzese dzepasi rese dzakawirirana kuti tinofanira kunge tichiita kuti nyika dzedu dzibudirire. Saka vakaita yavanotivo yatingangoti chinangwa kana kuti development goals. Zvinangwa kana kuti vavariro yakawiriranwa nenyika dzepasi rese. Saka itinoti maSDG sezvakataura yatinongoti development goals kana kuti zvinangwa kana kuti vavariro yatinotarisa kuti kana tichinzi tabudirira zvii zvetinofange taita senyika kuti zvinzi iyi nyika iri kubudirira. Saka vane maSD vanokwanisa kuti vaachivha maSDG goals muna 2030 zvinonzi iyi nyika iyoyo yagona kubudirira, vasingakwanisiwo varenge vakoniwa panyaya dzebudiriro idzodzidzi.
Mari yacho inobvepi Dr. Mahembe?
Mari yema SDGs kana kuti Sustainable Development Goals inofange ichibva muhurumende iri kutonga iyoyo. Handiti hurumende ine mari yainowana yemitero iyo, saka ndopano mari yakawanda inofanira kubva ipapo kuti nyika ibudirire. Vachivaka zvikoro, vachiita zvezvipatara, vachigadzisa utongo hwakanaka hwejekerere, so ndopanofanga pachibva mari yakawanda ipapo. Asiwo pane dzimwe nyika dzinonzi nyika dzinotambura anoti madeveloping countries akada sana Zimbabwe nedzimwe vanogona kuwanawo mari kubva kuti vanoti madonor countries vakada sana USA, vana United Kingdom, vana China vanokwanisa kuita rubatsiro. Asipo tinoona kuti kune mamapato akada sana World Bank, Africa Development Bank vanogona kuuya vachibatsira kuti nyika ipanise kubudirira zvakanaka. Asi zvindozivande zvokuti zvakada sana World Bank na Africa Development Bank dzinga chiri chikwereti, asi hayo interest ainenge yakata seshoma, asi dzinga chiri chikwereti pamwewo vanokutira riri grand.
Dr. Mahembe, kana mari yekuita basa rose iri ichifanirwa kubva kuhurumende zvinoitwa sei kana hurumende isina mari yacho.
Then dzimwe onyika dzinogona dzinouya dzinenge dzine zvedzinodavo hadzingozouyi kungoti heyo mariyo dzinenge dzine zvedzinodavo. Saka asi mari chaicho yakakosha inofana kunge ichibva kuhurumende iri kutonga panguva iyoyo ichikwanisa kuti painoita iyoyo yatinoti national budget paya voita budget rokuti vanokwanisawo kuona kuti magesi aripo here, mvura iripo here, dzidzo yakanaka here, zvipatara zvine mushonga here. Ndo zvinoita kuti nyika ikwanise kutama achiva maSDGs.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions, Dr. A.D. Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taurere wezanupf Farai Marapira uyo vanotaura zvavanoziva kuti ndo honzere ndo vari kukanganisa ndo vari kudisturba zvose bato reTriple C. Vanohanda nemunwe vachita kunge vasiri kuziva zviriko chavamwe munhu wavo ende ivo ndo vari kumutuma. Saka hatina zvingatishamise ende hatina zvatingatyi nezvazvo. Changosara chete ndechekuti isusu iyeyi chavamwe wacho rimwe gore kana kuti rimwe zuva achaita kunge nyoka yavharirwa mwena isingachagoni kupinda kana kubuda rimwe gore. Ndozvatiri kutaura zvinopera izvo.
PaStudio 7 apo makadiko vana mukoma Hwandi. Inini hangu inini ndinoti inini dai vagona kuisa chavangu apa voisa chamisa apa tombozwa nyaya dzacho dziripo ipapo, because uyu chavangu uyu atotinetsa. Chavangu iwewe, chavangu iwe zvauri kuitaka, Mwari vachakutonga iwe chavangu iwe, watambudza vana veZimbabwe iwe chavangu iwe.
Studio 7 dzakakutaurirai kare kuti uyo anonzi Masimba Mavaza uyo hapana zvadhokuta ba. Politics dzakamuvhiringidza musoro, zvaanoinfiizano yakamuvhiringidza musoro. Zvaarikutaura izvozvo zvaanonyatsodifenda zvaanonyatsoona kuti hazviiti ndezvekunyepa. Mavaza uyo murume uyu zvichamupandukira chete rimwe gore. Hazvirambi zvakadaro izvozvo zvauteza. Pachazovhuma reality one day kuti zvishuwa zviri kuitwa izvi hazvisirizvo. Kuna Mwari kudenga.
Ndinokukwazisai mese vashamarari veStudio 7 ndichiti inini, aiwa isusu zvokuti kwai vachamisa ngavadhope vadini, no. Kana kuchinja zita vachamisa vakachinjiswa zita naMhonjoro, nhasi futi voda kuchinjiswa zita naChavangu. Toziva zvipi? Aiwa vachamisa tinokuzivai miTriple C, vasimasapotas edu eTriple C. Hatirambei takangobatira ipapo pana vachamisa chete, hatiregedzei kucheuka kumasura, hati hatibvanzei chete, tiri mberi isusu takanangana nebato redu reTriple C. Tiripo masapotas hungu, toziva kuti takahwina vamembers edu ari kurikurirwa naChavangu sezvakamboita muMhonjoro. Saka tinozva kuti isusu tiri kubvisigwa vanhu vedu vatakasharudza, hamheno kuti tichapiwa vapi. Isusu handei tinovhota futi kune ivavo futi vachisarudziwa ivavo. Vamunhasi vachinja zita yave kuna muMhonjoro, mangwana futi vochinja zita nemhaka kuti chavao chavangu apinda kusvika pati yedu toonekwa semapenzi. Rambai muripo ipapo vachamisa paTriple C. Handei mberi nayo vabereki veTriple C, zvinoita chenda teni.
Mangwanani mukoma Hwandi paStudio 7 nevateereri vose, indine mubvunzo ini wandiri nawo mangwanani ano, kuti mubato reTriple C rine magweta, rine nyanzvi dzemitemo dzakasiyana-siyana as compared kuZANPF. Munoreva here kuti muTriple C vakundikana kuti vamise mabasa eZANPF ari kutungamirwa naChavangu, nguva yekurikola vanhu vachidhonda masitsi kuZANPF? Vakundikana here varume veTriple C nekuwanda kwavakaita nekuziva kwavanoita mitemo nekuziva kuti vanogona kwavanoita? Vari kukundikana here? Vashaya here imwe nzira kana strategy yavangashandise ingaite kuti Chavangu asa neZANPF akasaite zvaari kuita izvi? Ndinonzi baba nhau, ndiri pamutora shanga.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 nemose vateereri veStudio 7. Ini ZANUPF inondishamisa zvainoita. Inongoramba nechimwe chokwadi chiri pabani pachino. Ndokunga takatarisa zviri kuitwa naChavangu izvi tigomuti kwandiwe sisi.
kuti unorikola vanhu vesc vanofanira kuti vakondeste against some people kamu kuma election hauchafield ma candidates asi wadzinga mangu hauchafield some people yengopinda yoga yakadai ugonzi uri munhu wecc pakadero zvongova pabani zviri pabani kuti chavangu ipapeti yezanu pf zvinhu zvongova pabani zvakayanikwa paruwari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitibudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakakunda musarudzo yemaprimaries ebato ravo reRepublican Party akaitwa mudunhu reNew Hampshire. Izvi zvinotevera kukunda kwakaita vaTrump mumakwikwi ekutanga ebato ravo egore rino mudunhu reIowa svondo rapera. Pane vari kukwikwidzira mukana wekumirira bato reRepublican Party, pasara vaTrump nevaimbova mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley chete. Vanongorora nezvematongero enyika vakazvimirira Dr. Frank Guni vanoti amai Haley havana mukana wekukunda vaTrump musarudzo idzi.
Takatarisa kukunda kwakaita vaTrump mudunhu reNew Hampshire apo pavaikwikwidzana namai Nikki Haley. Mucherechedzo wokuti vaTrump ndivo vatova mukuru kana kuti vane masimba akawanda mubato reGOP remaRepublicans, GOP zvichireva kuti Grand Old Party. Takaonawo zvakare zvichirakidza kuti kunyangwe zvavo mai Nikki Haley vachitiwa havasi kubuda musarudzo iyi, vari kuramba vachienderera mberi vachikwikwidzana navaTrump, uye vari kuti vachaenda kudunhu ravo reSouth Carolina uko kwavachandokambeina zvine masimba kuti vakwikwidzane navaTrump.
Dr. Guni, sokuona kwenyu amai Haley vanogona kukunda vaTrump here mudunhu reSouth Carolina?
Hationi vachibudirira ikoko nekuti micherechedzo kana kuti mapolls ari kuti taurira pachena kuti amai Nikki Haley havakwanisi kukunda vaTrump iko kwakare kuSouth Carolina. Tinoda kuti vateereri vazive kuti sarudzo dzemaprimary emaRepublicans dzinotora madelegates kwega kwega kwavanenge vaita sarudzo. Chicherechedza pari zvino vaTrump vane 32 delegates, Nikki Haley vane 17. Hapana kana dunhu rimwe chete riri kuratidza kuti mai Nikki Haley vanogona kukunda vaTrump mumatunhu mamwe ese asara kuchaitwa sarudzo dzemaprimary. Tichionawo zvakare tichicherechedza zvino tiratidza kuti musi wa8 kukadzi kana kuti 8 February kuchange kune caucus inenge ichiitwa zvekare yemaprimary iwaya kuNevada.
Kokudunhu reNevada, Dr. Guni, kwakamira sei maererano nekutsvaka rutsigiro kuri kuitwa naamai Haley?
Amai Nikki Haley havasi kutopinda mucaucus iyoyo, zvinoreva kuti vaTrump vachangotora madiregetsi vari vega. Tozoenda pasarudzo inenge ichitevera, inenge iriko musi wa24 February kuSouth Carolina. Ukoko zvakare kunyange ririro dunhu ravo mai Nikki Haley pari kuratidza zviri pachena kuti vaTrump vakatokunda nechekare. Saka hationi kubudirira kwamai Nikki Haley, zvaakuratidza kuti sarudzo yemuna November yemuna mbudzi yatova sarudzira. Tinotarisira kuti vaTrump navaJoe Biden vachange vachisangana zvakare. Ichava ichanakidza nekuti vakura vese vaJoe Biden navaTrump vese vava vatana. VaTrump vanenge vane makore 78, vaJoe Biden vanenge vane 81, zvinoreva kuti America kana zvikabuda saizvozvi zvinotaura kuti sarudzo yemuna November yemunambudzi inenge iri sarudzo yeharawa zvinova zvisinganyanyo kufadzawa vechidiki muno muAmerica.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko matambo kanyuve nenhau dzeIsimbepele.